Taona marori angadarike gumi ekanzuru angapinda mu Harare Central Police Station kuti vanogadzirira hondo yekuya kumavenda. Asi kuri aya mavenda varidza meterwa nemiridzo nemapito kuratidza kuti takakugarirai takakumirirai huyai. Vakoswera zuva rese dododo vari mu police station imomo havana kuya parodhi.
Tangatanzwa kuti mabvumirana nehurumende kuti muchibuda munzvimbo dzamunotengesera, chinyi chamatenderana?
Kunyepa uko, vanonyepa, hatina kutenderana izvozvo, ende isisu patiri pamwe chete hatina kwatiri kuenda kusvika vatipa mabasa. Kana vakasatipa mabasa vakauya vachitivada kutiburitsa zvine chisimba, isisu tichangotarisa muyero wechisimba wauya nawo toona kuti tinozvidzivirira kusvika pati.
Gurukota rezvelocal government rinonzi rave kusheedza mauto, moita sei nazvo? Zvinhu zvamungade here izvi kuti zviitike?
Isisu tiri kutaura kuti vakasheedza mauto tida kuti tizive kuti nyika ino here ya military state inyika here iri kutongwa nemauto. Kana vasheedza mauto zvatsinhira kuti vari kubvuma kuti vakaita kuu, ende nyika ino iri kutongwa nemauto, nokuti hapana chinoinga mauto pane zvekutengesa mumastreets. Tinozva kuti mumastreets munofanira kumanejwa necommerce and industry ministry nelocal government, momanejwa zvakare nemunicipal police. Zvavari kutoita izvi kuuza ZRP mumaroads, vari kutokanganisa nekutyora bumbiro remutemo, nokuti hapana zviri kutyorwa zvinganzi kwatadzwa kuti mavenda aite, nokuti kutengesa haisi mhosva. Tiri kutovakurudzira misi nenguva tichitovasheedza kuti kwamuri uko huyai mutengese muguta, iguta redu, iledi yedu. Hapana munhu anotipa mutemo wekuti tengesai makadai kana kusina mabasa. Tinogona kungoshandisa mutemo kana kune mabasa. Isisu nhasi uno hatibvume kuti kune chinhu chinonzi illegal vendor. Kune chinonzi failed economic policy, kwete kuti illegal vendor. Illegal vendor izita riri kuuya nokuti kwakaita failed economic policy. Saka hatibvume kuti vanhu vati kune chinonzi illegal vendor. Kune munhu asina kuwana basa, nokuti vanhu vese ivava hapana kuramba kuti ndiri kuda kubva murodhi. Vari kutipei mabasa tiende. Tinoshanda mabasa edu hatinogona kutirarami tiraramise mhuri.
Mati mimi munoda kuona simba ravanoshandisa mugozvidzivirirawo, munoreva chiina izvozvo?
Isisu tiri kutaura zviri pachena kuti mupurisa akauya nebaton stick achizondirova ari kutyora mutemo, tinowirirana here ipapo? Kana tiri kuwirirana ipapo kuti mupurisa ye akandirova nebaton stick ari kutyora mutemo, zenda akabvuta baton stick iroro akarovazve naro atyorawo mutemo, bhati vanhu vaviri vatyora mutemo. Hatisi kuda kutikurudzire masecurity forces edu kushandisa violence tovatendera. Vakarohwa after varova vese vaviri vakanganisa, asi atanga kukanganisa ndiye akanganisa kukuru. Saka isisu tiri kuti ngavarege kuda kuita unyanya hwekushandisa violence, nokuti vakashandisa violence vachadzoserwa. Ngavarege kuchema.
Zvingave zvakanaka here vazorwadza kuti vanhu venyu vaurawe kana kuti varohwe vachinzi vange vasingatevedzeri mutemo?
Hapana kusiri kufa. Pari zvino vakanzi vabude mumarodhi zvavari kutaurwa izvi by force, kuchacherwa makuru ekuviga vanhu nenzara, ekuviga vanhu vachifa nenzara. Saka isisu tiri kuti mauto akauya kuzopfuura vanhu veZimbabwe, hapana kusiri kufa. Kufa nepfuti kuri nani, nokuti unobva wafa ipapo. Pane kuti uzofa nenzara uchitandadza over hours usina chinhu chinokurisusitata, nokuti isisu tiri kuti pari zvino vana veZimbabwe vari kutambura hakuna mabasa. Hatingade isisu kuti tiuraye vana veZimbabwe nenzara. Tinayo migwagwa inogona kuti ite kuti vanhu vararame. Vanhu vakawanda vakararama nekutengesa. Vanhu vakaita saana minista Tombo Vaivai vakaendeswa kuchikoro nemari yeuvhenda. Hazvingashamise nhasi kuti mari yeuvhenda inoita kuti munhu ararame. Tina Dr. Tombo vakabva kuuvhenda. Saka nhasi zvashamisei tikaenda kune dzimwe nyika, kunana London kune mamarkets ari organized. Nenyika yedu iri kutadza kutipa a single law to protect the informal economy, kwaitwa regulation. Tiri kuvaudza kuti isisu tipei 100 days tiite decongest matowns aya tega tinoziva nzira dzatichaita. Nei vari kuda kushandisa violence, vasiri kutora pfungwa dzedu kuti bring this portfolio back kwatiri. Tinomanejana toburitsana mumastreets, tinoziva nzira dzekuburitsana nadzo mastreets, tichicreata maprojects, tichidzidzisana, tichienda. Vada kupa 100 days kune mbavha, dziri kunzi mbavha dzakabama. ari muzimbabwe ndozvinonzi tinokupai reprieve ye 100 days 90 days dzosai mari asi isisi tiri kuvaka nyika tinonzi 48 hours endai munofa hatisi kutenderana ipapo ende hatidi kunyengetedzana nemashoko enhema hatisi kubva mumarodhi tiri kuramba tichitengesa nokuti marodhi ndeedu
makamboedza here kutaura nehurumende ekaramba kana kuti makamboedzavo here kutaura navajulai mwoyo
takatanga tichitaura nehurumende izvozvi patiri kutaura panapa tine document 2 weeks ago ratakaendesa kuofisi yapurezident munangava iri kutaura nezvekuti isisu tinoburitsana sei mumarodhi ticharongana sei tichaita sei kuti tirarame uyezve tichasapota hurumende iyoyi patena raundi economy sei nokuti takavaudza mudhokumendi imomo kuti hamugone kuita tena raundi economy yenyika kana muchirova 70% of the people that are going to turn around the economy saka isisu tinaro rakajeka kuti hurumende tinoda kushanda nayo asi kana iri military hurumende hatishande nemilitary hurumende tinoshanda necivilian government if it is a military hurumende ngavadiclare kuti isisu vemilitary state tinoda kuita hondo kana vadiclare hondo todecida kuti tinoda kupindawo muhondo navo here kana kutotiza tinomeka two choice we are free kuti vakadecida hondo tinorwa navo kana kuti vakadecida hondo totiza saka ivo ngavatiudze kuti vari papi tinyatsoziva pavamire